manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 13, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vasvika pazana nemakumi nevaviri.
Kwekuti vapiwe mihoro yavo, masalaries avo ari maUS dollars, yekuti mari dzamihoro dzavari kupiwa dzichakwanisikana kuraramisa mhuri dzavo, kana kuti vatenge hupfu, kana kutenga chokupfeka, kutengera mwana wake chaii, havachakwanisi, uyezve mari dzemabhazi havachakwanisi kubhadhara.
Vashandi vekanzuro yeHarare vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kudzamara kanzuro yagadzirisa zvichemo zvavo. Hurumende yekumbira dare redzimhosva kuti amai Beatrice Mutetwa vasamirire mutori wenhau Hope Chingono. Nyika dzemusadik dzotanga musangano wadzo wepagore nyika nhatu dzinoti Zimbabwe, Mozambique neDemocratic Republic of Congo dzakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 vasvika pazana nemakumi nevaviri. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu gumi nevasere nezuro wakare. Pavanhu vakafa nezuro, vanhu gumi nevaviri ndeve muHarare. Vanhu makumi manomwe nevashanu kana kuti 75 ndo vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Muno mwe chete achinzi akabva kuSouth Africa ukuwo vanhu makumi manomwe nevana vari vanhu vagara vari munyika. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 4,893. Vanhu vachiri kurapwa vava zviuru zvitatu nezana nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 3,151. Vapora munyika kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana matanhatu nemakumi maviri kana kuti 1,620. Vashandi vezveutano mukanzuro yeHarare vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kana vasina kupiwa mari dzemihoro nemari yekunze, vachiti mari yemunyika yavari kupiwa iri kushaya simba zuva nezuva. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Nurses Workers Union vasimba rashe James Tafirenyika vati vashanda vachakwanisi kuraramisa mhuri dzavo uye havana kana mari dzekufambisa kuti vaende kumabasa.
Kwekuti vapiwe mihoro yavo, masalaries avo ari maUS dollars, nekuti mari dzamihoro dzavari kupiwa dzichakwanisikana kuraramisa mhuri dzavo, kana kuti vatenge hupfu, kana kutenga chokupfeka, kutengera mwana wake chaii, havachakwanisi, uyezve mari dzemabhazi havachakwanisi kubhadhara.
Mumwe mukoti wekanzuru vaCharles Manyarara vatiwo vanoda kutambiriswa mari dzavaipiwa muna 2018 madhora emuZimbabwe asati adzoka.
Isusu tiri kuti kuna employer wedu tiri kuda mari yataitambira in US dollars as at October 2018 ndo mari dzatoda kuti latipe ndo mari dzinoita kuti tikwanise kurarama zvakanaka. Isusu contract yedu takaisaina ari ma US dollars. Saka pakazochinjwa pakuzonzi mari dzakuchinjwa dzakunzi RTGS watwati. Isusu tikautezera zvipa contract yedu yatakasaina nesitofa Harare.
Vatafire nyika vatovo vashandi vari kugununguna zvakanyanya nekusavepo kwezvekushandisa pakudzivirira kuti vasatapurirwe neutachiona wecoronavirus vari pamabasa.
Pabasa pane njodzi, pabasa pasingaite kuti mushandi anga achishandira asina zvikwanisiro, mushandi anogona kugara ari kumba. Saka iko zvino kutaurira kwatiri kuita ndekwekuti kubva musi wa 14 July vashandi veguta reHarare vanovaiwo mahealthcare workers, manesis kunyanya, vagere kumba.
Sezvo vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa, kanzura yeHarare yakavhara makirinika ayo 36, izvo zvasiya utano hweveruzhinji huri panjodzi. Vamwewo vachiti makirinika asara akavhurwa aya ari kure navo panguva ino kufamba munyika kuri kunetsa, sezvo nyika ichakavharwa senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vabvuma kuti makirinika ari kushanda pari zvino 6 chete kubva pamakirinika anosvika 42 pamwe nezvipatara zviviri zviri pasi pekanzuro yeHarare. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vabvuma kuti vashandi vari kuda mari yemihoro nemari yekunze, vakati kanzuro ichiri kukurukura nezvenyaya iyi.
Vari kuti zvino mari yamutipa haisi kukwana kana ari mazimudhora ari kusvika atopera. Vari kuti dai tawanawo mari inokwanisa kutenga mari yekunze, inokwanisa kutenga kuti kana tazoti tapedzwa basa tokwanisa kutenga chingwa zvimwe zvakadaro. Takakanzuri iri kuzvitarisa kungotiwo zvayo kanzuri yezvino haisati yatingati commitment kuti tichabhadhara nemaus dollar, asi vari kuzvitarisa vari kura nekuti pese patinoenda tenge zvekutaura ndozvinyuyuto zvinobva kuvashandi. Saka tinodayira kuti vachadayira.
Vachonzi vatiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kuzvipatara, vakati shuviro yavo yekuti zvinhu zvigadzirisike pasati pava nekurasika kweupenyu kwakanyanya. Vatiwo kanzuri yawanawo vabatsiri vane chinangwa chekugadzirisa matambudziko evashandi kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Mapartner atinoshanda nawo hatingakwanisi kuvadoma zvedu nemazita, asi vari kuedzawo kuti vauye neyatinoti maincentive kuti vabatsire kuti vashandi vadzoke pabasa.
Vashandi vezveutano mukanzuro yeHarare vakatanga kuramwa mabasa mwedzi wapera vachiti vanoda kuti vapiwe mihoro yakakodzera iri mumari yekunze uye kuti vapiwe zvikwanisiro kana vari pabasa. Zviri kuchemwa nevashandi vekanzuru ndizvo zviri kuchemwawo nevashandi vezveutano muzvipatara zvehurumende, avo vava nemazuva 50 vachiramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mende nhasi yaisa chikumbiro mudare chekuti gweta remutori wenhau Hope Chingono, amai Beatrice Mutetwa, vamiswe kumirira Chingono mudare ichivapomera mhosva yekunyora zviri kuitika mudare padande mutande reFacebook. Chikumbiro chaitwa nedare ichi chatadzisa kuti chikumbiro chaChingono chekuti atongwe achibva kumba kwake chinzwikwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi panyaya iri kupomerwa Chingono, vawisi pamabhaudhi vachanzisa kuti chikumbiro chaChingono chekuti atongwa achibva kumba chienderere mberi nekunzwikwa mudare nhasi mushure mekuisa chikumbiro chekuti amai Mutetwa vamiswe kuve gweta panyaya yaChingono. Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, vamabhaudhi vaudza dare kuti amai Mutetwa vakanyora papeji repadande mutande reFacebook rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law mashoko ane chekuita nezviri kuitika mudare panyaya yaChingono, iyo nyaya isati yapera, zvavati zvinokanganisa kufambiswa kwenyaya mumata. Asi amai Mutetwa varamba mashoko aya vachiti peji iri havasiwo vanorinyora, vachiti peji iri rakagadzirwa nemutori wenhau weBoston Videos wekuAmerica Lori Conway, uyo akaita firimu pamusoro pebasa ravo. Izvi zvatsinirwa naChingono paatora chituru cheufakazi achiti ndiye mumwe akabatsira mukuitwa kwefirimu iri, uye amai Mutetwa havangapiwe mhosva isinei navo. Chingono aenderera mberi achiti hurumende haina kuita tsvagiridzo yakakwana kuti peji iri nderani Mbani achiti hurumende yaifanira kunge yakaita tsvagiridzo yakakwana isati yaunza nyaya iyi kudare. Chingono audza dare kuti chikumbiro chaitwa nehurumende ichi chikumbiro chisina musoro uye chikumbiro chaitirwa kuti nyaya yake inoneke kufamba mudare. Achiti zvaitwa nehurumende izvi zvinoratidza kuti haasi kuwaniswa mukana wekuti nyaya yake inzwikwe mune zvakanaka kana kuti fair hearing. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti mapurisa anga akapakatira zvombo aswera ari pamahofisi avo vachiti zvave pachena kuti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuvhiringidza kufamba kwenyaya yachingono. Izvinoteverawo ufakazi hwapihwa mudare nerimwe gweta rachingono vaGift Mtisi avo vati vamabhaudhi vambavabvunza nyaya iyi isati yapinda mudare kuti vanozokwanisa here kumirira Chingono kana Amai Mutetwa vasipo. VaMtisi vati mashoko avamabhaudhi aya anoratidza kuti hurumende pane zvayakaronga kuti ivhiringidza Amai Mutetwa kuita basa ravo panyaya yachingono. Zvaitika mudare zvatsinhirwa nerimwe gweta rachingono Muzvare Roslyn Hanzi vanove zvakare mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zvaitika mudare muzuva ranhasi ndezvekuti muchuchusi akumbira mutongi kuti vabvise gweta riri kutungamirira makweta ari kubatsira hopo Chingono munyaya yake yakasungirwa iyi. Vachiti ivo gweta riri kutungamirira makweta pane zvakanyorwa paFacebook page yakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law. Zviri kutaura nyaya iri kuitika mucourt. Saka vanga vachikumbira mutongi kuti gweta riri kutungamira makweta ribviswe ipapo.
Chingono audzawo dare kuti chikumbiro chehurumende ichi chinotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo dzekumirirwa negweta raanenge azvisarudzira. Izvo zvatsinhirwa namuzvare Hanzi.
Mubumbiro remitemo rinoti munhu wese anenge asungwa ane kodzero yekusarudza gweta raanenge achida kuti rimumirire.
Mutongi wedare Vangoni Nduna vati nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana apo Chingono akatarisirwa kuenderera mberi achipa hufakazi panyaya iri kupomerwa Amai Mutetwa iyi. Chingono akaita zvidzidzo zvake zvekutora nhau paHarare Polytechnic akamboshandira kambani yaiDinda Horizon Magazine bepanhau reSunday Mail achinyora zvemimhanzi ndokuzowana rubatsiro rwekubhadharirwa mari yedzidzo paSpecial Evening Scholarship kwaakanowana degree remasters rezvekutorwa kwenhau kuCity University kuLondon. Chingono uyo akazopindawo mune zvemafirimu enhau kana kuti madhokumentari akazocherechedzwa mushure mekuita dhokumentari rezvechirwere cheHIV and AIDS rakakunda mamwe madhokumentari ose muAfrica mumakwikwi aitungamirwa neCNN. Muna 2010, Chingono akanga ari paHarvard University, pasi pechirongwa che2010 Neiman Fellow. Chingono, uyo akasungwa musi wa20 Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, padande mutande rake reTwitter. Mune imwewo nyaya iri mumatare, mumiriri weHarare West muParamende, Muzvare Johanna Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova, vambenge vapiwa magwaro ekuti vasungwe. Mushure mekunge vatadza kumira mudare pavashevedzerwa mazita avo katatu vasipo. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vazokanzurisa magwaro aya ndokuudza Studio 7 kuti hurumende yanga yakanganisa mapepa pamhosva dziri kupomerwa vatatu ava zvaita kuti ivhiringidzike. Vatatu ava vanzi nedare vadzoke kudare musi wa26 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutongi wedare repamusoro kumasvingo Justice Neville Wamambo varamba kutambira chikumbiro chakanzura weMDC Alliance kumasvingo vaGodfrey Kurawone chekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva dzavari kupomerwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vati vaKurawone avo vanova zvemurongo wemusangano wevechidiki muMDC Alliance vadzoserwa kutirongo zvichitevera kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Tiri kudarire dzimhosva nhasi before Justice Wamambo. Darire dzimhosva raramba chikumbiro chatati nacho chokutaiwa mutongi wedare repasi wakaresva paakaramba kupa vaKurawone. Vakaramba kutendera vaKurawone kubhadhara chibatiso. Saka vaKurawone vanofesa mhosva dzatingati mbiri dzavanopomerwa inonzi criminal nuisance. Iyo yavanoti kwanzi vanonzi vaiimba kambo vakasekuleta kambo vachiimba pavidhu kuti kana tabvumirwa napapa kupisa munangagwa echavanhu rohondo. Then yechipiri vanonzi vakaenda kumashava vakandoisa matombo murodhi nokupisa mataya. Ndomhosva dzavanonzi dzavanopomedzerwa.
Vamureri vati mutongi wedare aramba chikumbiro ichi achiti vakurawo nevakapara mhosva yakafanana neimwe yavanayo iri mudare apo vakambopuhwa mukana wokutongwa vachibva kumba. Vati vachataura navakurawo nekuti vakumbire dare ritange kutonga mhosva dzavo nechimbi chimbi. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDirect Charamba vati havasi kufara nemutongo wapihwa nedare.
Zvabuda pamutongo waitwa naJustice Wamambo unokumasvingo hazvina kutibata zvakanaka semushawe Masvingo MDC Alliance, nokuti mhosva inopemedzerwa vakurawone imhosva tokotoko.
Mukuru musangana rekodzero dzevanhu Remain 365 vatatenda Baloyi vatiwo dare rachikora kodzero dzavakurawone nekuvanyima mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Tinotoshamisika nazvo isusu nokuti tinoona kuti ava ndikanzira anomirira vanhu, uyezve hatinyatsikunzwisisa kuti mhosva yacho yakapara ndei, but tiri kushamisika kuti munhu atova ne2 weeks achingori kuseri, uyezve tinonzwa kuti haasi kutonzwa zvakanaka. Sazvino zvinotova zvinototirwadzawo pachedu, because tinenge tichifira kuti munhu kodzero dzake dzinofanira kuremekedzwa, uyezve tofanira kuti tinzwisise kuti nyaya yacho yari kumbokomedzerwa ndei, because nyaya yacho hatisi kutoinzwisisa kuti ndei. Saka tinoti kodzero dzake ngadziremekedzwewo, ngaatongwe ake achibva kumba pane kuti aramba achigara ari kuseri kuko.
Vakuraone vanotarisirwa kudzoka mudare redzimhosva reMasvingo Magistrate mangwana panyaya yavo yekutanga iyo yavakanyomba mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuondonga nyika. Vakuraone vakasungwa musi wa31 July muMasvingo vachipomerwa mhosva yekuratidzira uye kutuka vaMnangagwa. Mune imwewo nyaya, kanzuri yeguta reMasvingo inoti yaomerwa zvakare nekuita basa rayo zvizere nenyaya yekushayikwa kwemafuta emotokari, izvo zviri kuita kuti itadze kutakura marara nemamwe mabasa akakosha. Meya weguta vakore nemaboke vati kushayikwa kwemafuta kuri kukanganisa mabasa avo, izvo zviri kupa kuti vagare vachinyunyuta.
Challenge yatinayo seCity of Masvingo panyaya yeservice delivery kunyaya kutikanganisa inyaya yekushayikwa kwefuel. Maservice station mazhinji ari muno Masvingo ari kuda kuti timabhadhare fuel in foreign currency. Asi challenge yatinayo seguta foreign currency iri kutinetsa kuwana, nokuti kuti tiwane kutenga fuel inondotakura marara kana kuatenda. Some of the issues the service delivery chinenge chida kuti tinowana mari yacho titopuwa mari yachina nevagari.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomira ravagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance muzvare rinombidzai magrupi ravati kanzo inofanira kuona kuti yagadzira dambudziko rekufambiswa kwebasa, izvo zviri kuita kuti vagari vaomerwe neupenyu. Vagari vakawanda vari kuchema-chema zvikuru vachiti kusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura pamwe nekutadza kugadzirisa kwepombi dzesuweji dzinenge dzadhuka kunogona kuwedzera kuparara kwezvirwere zvakawanda kusanganisira chirwere cheCOVID-19 mudhorobha. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Musangano wemakurukota weSadc Council of Ministers watanga nhasi uchiitirwa padandemutande nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamberi pemusangano wevatungamiri wenyika dzemuSadc uyo uri kutanga nemuvhuro. Musangano uyu unoitwa panguva iyo nyika dzakaita seZimbabwe, Mozambique neDemocratic Republic of Congo dzakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga, kupamba nekuita kafiramberi vanoonekwa sevanoipikisa. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemuvhuro vakatumira nhumwa dzavo kuti dzinonzwa pamusoro pematambudziko aya, asi nhumwa idzi dzakangosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chete dzichisiya vanopikisa vedzisvondo pamwe nevemasangano akazvimirira sezvaitarisirwa nevakawanda. Mozambique iri muhondo yakasimba nechikwata chevanopfurikidza mwero cheAlusuna waJama, icho chakarerekera kuchitendero chechiIslam. Chikwata ichi chinonzi nhasi chatora guta riri kumahombekombe kwenyanza reMosimboa da Praia mushure mekukurira mauto ehurumende. DRC ine hondowo mumatunhu anoti Kivu neIturi, uko vapanduki vanonzi vari kuuraya vagari veko. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vanoti kunyange hazvo dzimwe nyika musadiki dziine matambudziko, vanotarisira kuti makurukota ari kusangana aya achaisa nyaya yeZimbabwe pamusoro-soro penhaurwa yemusangano wevatungamiri wenyika dzeSadik. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamusangano uriko wemakurukota enyika dziri kuchamhembe dzeSadik, tinotarisira kuti pavanoumba hwaro hwezvichakurukurwa nevatungamiri venyika, vachatsveta pamusoro-soro nyaya yedambudziko remuZimbabwe, nyaya yekushushikana kwemhuri yeZimbabwe, nyaya yekuti Sadak ingabatsira nenzira dzipi kuti ipedze nhamo iri muZimbabwe. Tichirangarira kuti hakasike kutanga Sadak ichipindira, ichibatsira, ichitsvagurudza kuti ingayamura sei Zimbabwe. Tinoziva kuti mugore ra2007 pakarohwa vemushakabvu vatsvangirai nevamwe vaona navamadhuku, pakabva patanga hwaro hweSadak hwekubatsira kuyananisa nekutsvaga nzira yekupedza nhamo dzemuZimbabwe. Zvakazosaka pazova neyakazonzi Global Political Agreement yemuna 2008, zvichizobudisa Government of National Unity, hurumende yemubatanidzwa, yemuna 2009. Saka izvi tinozvitarisa kuti Sadak ichaitawo saizvozvo, nekuti iko zvino nyika yeZimbabwe iri panyanga dzamushore, iri panguva yakaomesesa.
Asi Gava Mavhinga, Zimbabwe haisiriwe yega nyika iri muSadik ine matambudziko. Kune DRC neMozambique.
Mozambique yatambura nenyaya yematororo kumaodzanyemba kwenyika. Iyoyo nyaya inofanira kuti izewe, zvisingareve kuti yeZimbabwe inenge yoiswa parutivi dzese dzinofanira kuti dzibatwe. Zvakarewo nezviri kuitika kuDRC kuCongo zvinofanira kuti zvionekwe, nekuti kwese kune matambudziko kunofanira kuti kuwanikwe nzira yekupedza matambudziko iwaya. Dambudziko riripo nderekuti tinoziva kuti mutungamiri weMozambique ndiachanga ava kutora chigaro kuSadak, uyezvo achida rubatsiro zvichida rwemauto kubva kuZimbabwe nekune dzimwe nyika. Ngazvisazoita izvo kuti nyaya yekuda rubatsiro kuMozambique idzime kukosha kwenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzinoda kugadziriswawo nesangano reSadak.
Pane vamwewo vaMavhinga vari kuchema kuti Sadik isangano rinobata Zimbabwe sezai, havaoni paine zvinobuda. Imi munoti
hongu ichokwadi panga paine dzinyekenyeke kudivi reSadak pakubata nyaya yeZimbabwe? Zvimwe zvacho zvichikonzerwawo nekuti Zimbabwe inenge ine zvigaro muSadak. Asi tiri kuti kunyange zvakadaro, Sadak ngaiedze nepainogona pese kuti ione kuti pese pane dambudziko ngapagadziriswe, zvisinei nekuti nyika ingava nechigaro kana kuti kwete.
Vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuBritain. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutama kwemhuka kunoitika pagore rega rega muKenya neTanzania kunokwezva vashanyi vakawanda, izvo zvinosanganisirawo vanhu vanotengesa zvinhu zvavo kuvashanyi ava. Asi nekuda kwechirwere cheCovid-19, uwandu hwevashanyi vanobva kune dzimwe nyika wadzikisa bhizimusi revanotengesa ava zvakanyanya, zvokuti vanorarama nekutengesa zvinhu zvavo kuvashanyi vava kutambura. Kuvharwa kwenyika pamwe nekufamba nepamusana pechirwere cheCovid-19 kuri kupatsanura vadikani avo vasati varoorana. Asi urongwa hutsva hunodaidzwa nerekuti Love is not Tourism hune tarisiro yekuti vadanani ava vange vari pamwe chete. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, izvo zvakapa kuti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatumire nhumwa dzavo kuHarare, idzo dzakaguma dzosangana chete nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, kunyange dzaifanirwa kusanganawo nevanopikisa. Asi munyika hamuna kuwirirana panyaya yekuti matambudziko apfunya chisero angagadziriswa sei. Vamwe vanoti zvinotoda mutongi Gava wekunze, asi vamwe vachiti vana veZimbabwe vanofanira kutaurirana voga vachishandisa magungano akaita sePollard. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance waClifford Slachwayo, pamwe nemutauriri weNational Constitutional Assembly iwe iri mupolad vamadokuchiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Chinhu chakakosha ndechekuti vateereri vazive kuti Pollard yakanangana nechi uye chii chakaita kuti Pollard izenge iripo. Semaziro atinoita isusu kuNCA tiri kuPollard. Pollard iripo kuti kana pane anenge ane pfungwa dzake dzaanadzo abatsirane nehurumende iripo nekutaura pfungwa idzodzo. Kana kuri kuti pfungwa idzi dzinokwanisa kubatsira munhuwo zvake ari munyika. Saka ndofunga kuti pfungwa yacho iyoyo haina kuipa uye kuti ndizvo zvagara zviri kuitika kuPollard kuti anenge ane zvaanenge achidawo anoona kuti no pakati dai pafambiswa sezvizvi kana kuti dai pafambiswa sezvakati otaura pfungwa dzake. Asi kuti izvi hazizvo zvinochinja kuti hurumende iripo ndeye ZANU-PF. Saka Pollard kana ichinge yapa pfungwa dzayo zviri kuhurumende yeZANU-PF kuti inenge ichida kutambira pfungwa idzodzo here kana kuti haidi kutambira pfungwa idzodzo. Ndikapa muenzaniso sepanga paitika zveamendment 2 zvekuamendwa kweconstitution. Pollard yakatoungana ikataura kuti aiwa dai hurumende yambomira kuita zvemaamendments iyoyo kuitira kuti vanhu vese vane maamendments avanoda kuitawo vagozonge vachikwanisa kuri kuzviitawo izvi. Saka izvi hazvina kutotereerwa. Ndosaka tichiona kuti ZANU-PF hurumende iri kuramba ichidi ichindirira mberi nekuita zvemaamendments izvozvo.
Vahlatyo vayo pindai tinzwe.
Mhuka inonzi Pollard ibandika kana kuti ibazi reZANU-PF musanganiswa wemapati anotenderana kuti vakabira maelections navamunangagwa. So ndo Pollard zvarinobatsira bandika racho reZANU-PF rakangofanana nemain party yacho yeZANU-PF kuti ivangoripo pazanyika. Nyaya iripo ndeyekuti vachamisa president wevanhu wakasarudzwa nevanhu napresident wakaiswa neConcord. Ndo vanofanira kugara pasi vokurukura matambudziko eZimbabwe votenderana kuti tofambisa sei nyika kubva patiri kuenda mberi. Saka isu MDC Alliance takatiri clear kuti hatisi kuzopinda mubandika irere rarongwa neZANU-PF. ZANU-PF is the problem. Saka haingarongi zvinhu iri unofanira kutogadziriswa. Saka zvinonga zvinofanira kunge zvine mutongi gava asina kwakarerekera. Mutongi gava ndiye anofanira kudeedzera mapato ese ane gakava. Apa gakava riri pakati peMDC Alliance, President Nelson Chamisa na Emmerson Mnangagwa wabato reZANU-PF.
Pindurai tinzwe vachivasa. Hanzi gakava riri pakati pavachamisa navamunangagwa. Ko imi munodei pahuku yemweni?
Ya chikuru chingada kuti chinzwisiswe navahlatyo vayo neMDC Alliance yavanomirira ndezvekuti muZimbabwe mune mapolitical parties akawanda. Mapolitical party ingori muZimbabwe haisi MDC Alliance chete. Saka pakadanwa Pollard paya paya, mamwe mapato ari kuPollard mapato akaona zvakakodzera kuti ange ari ikoko, anoona sokuti zvinobatsira kuti anga achipa pfungwa dzavo kuti nyika inge ichindira mberi. Asiwo hapana chakashata kune mamwe mapolitical party akaita seMDC Alliance kuti vati iwa havanei nezviri kuitika ikoko kana kuti havadi kunge vari ikoko. Ikodzero yavo kuti vange vasiri kwavanenge vasingadi kuti vange vari. Asi chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti bato reMDC Alliance risiri kuPollard, ritori kuParliament kwariri neZANU-PF.
Petai tinzwe vahlatyo vayo. Hanzi muri kuti kunzungu nekunyimo muri kumboti vanhu havafaniri kugara pasi neZANU-PF, asi sei muri kuParliament nebato iri?
Ichokwadi, kuParliament kunoendwa nevanhu vanenge vakahwina maelections, vanenge vasarudzwa nevanhu kumaconstituents kwavo. Parliament is a constitutional board rakatoiswa neconstitution yeZimbabwe. Saka ndosaka muchitoona tiri kuParliament. Inyaya yekuti vanhu veZimbabwe kumaconstituents kwatakahwina uko vakasarudza bato reMDC Alliance, ndosaka tiri kuParliament.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance waClifford Hlatyo vayo. Manzwa zvakare kubva kune mutauriri weNational Constitutional Assembly vamadokuchivasa. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa na Blessing Zulu Studio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@qvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.qvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane le coronavirus eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.6 million.
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa eHolland iAfrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku-2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano ebulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni seliqonge laya kwedlula ikhulu 122. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane leli. Asebesinde kulo besedlula inkulungwane lengxenye 1620. Emazweni ezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1,073,000. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 24,256. Abe kolejini le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,666,156 asebefunyenwe bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 750,371. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi sokubethusa lokubadanisa ngamandla uqonga kwenani lezisebenzi esezihlaselwe yisifo se-COVID-19 ngesikhathi zivele zithwele nzima zizama ukubambisana labaqatshi ukuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele kwe-ZCTU umnumzana Chafet Moyo uthi iyanda imbiko asebehlala beyithola yokuhlaselwa kwamalunga abo yi-COVID-19 evela endaweni ezehlukileyo zelizwe.
Kuyasidanisa kakhulu nxa sibona inamba lezi zikhuphuka ngendlela ezikhuphuka ngayo.
Uqhubeke ethi izisebenzi zihlaselwa zisemisebenzini kwinhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezikolweni, emabhanga, emakolitshini, ezibhedlela, kuma-quarantine centers, emahofisini la kwezinye indawo kungalesi sizathu ethi sebebumbe amaqembu ahamba hamba behlola kumakampani ehlukeleyo bebambisana labaqhathi ukuba beqinise ukulandelwa kwezinqumo zikahulumende zokuvikela izisebenzi kulesi sifo. Ingqwethi kwezemithetho eligqwetha umnumzana Abraham Mathetha uthi izisebenzi kazinanzelele ukuba zilamalungelo phansi kwesisekelo sombuso ngesikhathi ezinje ukugoqela ilungelo lempila kahle enhle lelungelo lempilo.
Kuleminye imithetho lezinye izinqumo ezifakwa nguhulumende singathi ngama statutory instruments, so kungakhangela amanye angkhona ayanikeza isisebenzi esingawathi ngamandla. Ngoba njengumzekeliso, nxa kuthiwa khona abantu kumele bathestwe, njalo indawo lapho kusebenzela khona abantu kumele zibe izindawo ezihlanzekileyo. Kusho ukuthi nxa isisebenzi singabona ukuthi into zonke lezi azitholakali emsebenzini, singaba lakho ukuyekela ukuya emsebenzini, sivikeleke nxa sebezama ukumxotsha.
Uhulumende umise amakhombi lezimoto ezithwala abantu wathi bathwalwe ngamabhasi awenkampani yakhe ezupho kuphela, njalo labanini bamakhombi nxa bengabalesifiso sokusebenza balakho ukukwenza njalo kodwa bephansi kwezupho. Inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngalezi nsuku. Amabhizimusi athile aguqela amabhanga, amakolishi, izitolo ezifana labo OK Zimbabwe, ama-medical aid schemes afana labo Siemens, amajele o-Econet, lamanye amabhizimusi asethuswe lawo yilesi sifo se-COVID. Amabhizimusi amaningi sevalwa ngehola lesithathu emini. Abenhlanganiso yeZCTU bathi udaba lwama-checkpoint okumiswa khona izimoto ezithwala izisebenzi zihlolwa ngabomthetho kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kuphuzisa izisebenzi emsebenzini labaqhathi belahlekelwa isikhathi sokusebenza. Besithi sebekhwezela lolu daba kuhulumende. Izisebenzi zigcina zisesabela imisebenzi yazo ziphinde zisabele ukuba zingabanjwa yisifo leso-ke se-COVID-19 emsebenzini ngoba ezinye zezikhathi abezomvikela bayabahlukuluza besithi incwadi zabo zokuya emsebenzini ngasiqondanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sokuzinsuku phose inyanga ezimbili abongi bebeke amakhuba phansi bekhalala umsebenzi. Iningi labo selaze lakhitshwa kuluhlu lweholo likahulumende. Abongi laba bemba phansi ngenduku besithi ababuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga, osokubangele ukuba isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeke sisiba sibi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Bengeze bathi lanxa sebengasatholi iholo lokhu akubaguquli umqondo wabo. Umnumzana Anthony Majongo umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eUnited Bulawayo Hospitals uthi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Thina vele siyaqhubekela phambili sisestrike yethu, sifuna igovernment ilungise isikhalazo zethu.
Umnumzana Even Though Siziba ongunobhala kunhlanganiso yabongi empilo uthi sebephila ngokuthengisa ngoba bengasatholi holo.
Singakhangela futhi sesithole ukuthi abaningi bethu sesigijiwe kuphelo asisaholi. Khonokuvele kwasenza ukuthi sihawule kakhulu, sidubeka kakhulu. Asila enimi nje ukuthi singasebenzisa ngoba ma ungathola ngemali akula ngenye indlela yokuthi ungakwanisa ukuthi ugadwe emsebenzini kumbeni uthenge nje ukudla kokuthi ubusidlise emsebenzini. So sesiphila, you know, hand to mouth, sisenza nje ukuzendingi lento eziningi-ningi.
Kumaviki amabili adluleyo, umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa wakhethwa ukuba ngumphathintambo wezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana ngemva kokuba ugatsha lwezempilakahle luqede isikhathi eside lungelabukhokheli. Lokhe eqale umsebenzi uChiwenga ubengakakhulumisani labongi kodwa eseyipho Valley Estates. UChiwenga watshela iphephandaba leHerald ukuthi basakhangelisisa kabanzi ingatsha zempila kahle njalo bazimisele ukwakha, ngakho ukhona umehluko ozaba khona kodwa kudingakala ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu sokunikeze abongi ithemba lokuba kuzaba lomahluko kwezempila kahle. Umnumzana Ivindo Siziba ulandisa ngalokhu.
Sisile themba kathesi ngoba sokulo minister omutsha, kube futhi lo phemseko omutsha, sibona ngani vele lokhu kwenza njalo ukuthi kulungisa indawo zakhona zonizo okungazwanani kumbe nini okungakhulumisani kukhona phakathi kwethu thina omongi labo lo employer wethu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo wasezibhedlela unzima kakhulu.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ezibhedlela khathesi, amanesi malutshwane kakhulu. Mina umzawami ubebhalise lapha eNkulumane Clinic, sithe semphekezela ukuthi ayebeletha basitshela ukuthi iBP yakhe iqansile, warefewa empilo. Esekhona ngale amanesi abeyi-2 ukuthi babancedise ukuzaza azathole usizo, vele kubenzima kakhulu.
Abanye abongi sebephila ngokuthengisa ngemva kokuba uhulumende emise ukubaholisa ngenxa yokukhalala umsebenzi. Iholo lezisebenzi zikahulumende liqala kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu, i-$3,000, kusiya kunkulungwane eziyisithupha, i-$6,000. Imali leyi ilingana lamadola eMelika angamatshumi amathathu, i-$30. Abongi banikezwa imali yokubaphathisa ingamadola eMelika angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu, i-$75. Ukukhalala kwabongi umsebenzi sekuthiye umumo osezibhedlela zikahulumende ulukhuni kuzigulane. Kukanti ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo kudula okwadlulisa amalawulo. Udokotela Xolani Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo esibhedlela sempilo wenqabe ukuthathwa ilizwi, ethi bathwele nzima kusukela ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi ngoba sebebalutshwane abahamba emsebenzini. Ekuqaleni uthi labo abasafundela umsebenzi wokonga bebencedisa esibhedlela kodwa ngemva kwenani eliphezulu elibanjwe lile COVID-19 sebebakhiphile emawadini. Udubo lokusilela kwabongi soluphinde lengezwa ukuthi kunani labalutshwana abakade besiya emsebenzini sebebanjwe labo ligcikwane leli, kungakho bengasabuyi emsebenzini. Udokotela Edwin Sibanda okhangele ezempila kahle ekhansilini yakoBulawayo uthi imtholampilo yekhansili yakoBulawayo iyasebenza kodwa yenelisa ukuphathisa abantu abalutshwane ngenxa yemizamo yokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Uhulumende lamhlanje wenze isicelo emthethwandaba isokuthi igqwetha lentatheli zindaba uHopewell Chingono, unkosikazi Beatrice Mthethwa, amiswe ukumela esetheswa icala lokuloba konke okwenzakala edale enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook. Lesi sicelo sihle savimba ukwahlulelwa kwesicelo sikaChingono sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi, umtshutshisi ekuthonisweni kukaChingono, utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintshathelo izindaba uLaurie Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UChingono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzelwe ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono. Umnumzana Gift Mtisi yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedale ukubana uza kwenelisa na ukuthi mbana amele uChingono umthethwa engekho. UMtisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende ukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthethwa ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChingono. UChingono utshele idale ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono aza kuma phambi kwedale isipha ubufakazi kucala eletheswa umthethwa. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitis Jeremiah.
Abaphathintambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala abalwela ilungelo loluntu kanye labamabandla aphikisayo elizweni lamanye amazwe akhelane labo besithi kumele umanyano lo ucazulule ukwenzakala elizweni lapho abanye abathi bayahlukuluzwa bethunjwa lokubotshwa mahlayana. Asenelisanga ukuzwa okuvunyelanwe kulomhlangano sisiya emoyeni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Zenzo Nkomo utshele usithandekile emhlangano weStudio 7 ukuthi mhlawumbe okuphathelane leZimbabwe akusoze kucutshungulwe.
Uma ulalela nezinkulumo nakhona la eSouth Africa namanye nje amaqembu iDA kade ikhuluma nje namhlanje ithi South African government kumele isukumele isimo saseMozambique ngoba lokhu kuthikameza iinkampani zase South Africa ezilapha eMozambique. Hayi ukuthi becabangela abantu kodwa bacabangela izikhwama zabo, imali zabo ukuthi ziphephe kangakanani. Ukuhlangana ngibona nje kuyukuthi iyinto abazoyinyathela abangeza ukuhlala phezukwayo kodwa into engibona ungathi izoba sezithebeni kungenzeka kube yikho kanye lokho okuqhubeka enhle la kwesele Mozambique.
Siyananzelela ukuthi banengi abafuna ukuthi umanyano weSADC ungenele ngokwenzakala eZimbabwe ikakhulu amabandla aphikisayo ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu. Ubona lokho kusenzakala yini kumbe bazabe bekufuqela emsamo besithi kukhona okunye okuphuthumayo?
Ubungozi esesihleli phezukwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa eHolland iAfrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku 2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto ngoba laba baholi bazohlangana lapha eMozambique esikhathini lapho iSouth Africa eqeda kuthumela ithimba layo ezweni laseZimbabwe esingekezwa ukuthi libuye limumethene kodwa siyakwazi ukuthi vele ithimba lelo alizange lamukelwa ngendlela eyiyona efanelekile. As long as South Africa ingakakhulumi angibaboni laba bantu beSADC bekhuluma mina. Ngingazike mhlawumbe ithemba lingaba ku President omusha waseMalawi ngoba uyena okhanye ekhuluma ngesimo esiqhubekayo lapha eZimbabwe. Amaqembu aphikisayo amaningi kuSADC
ayafisa ukuthi kube khona okwenzakalayo ngeZimbabwe. Kodwa ke siyazi ke ukuthi ke ababusayo bona kungenzeka abazukubona ngaleyo ndlela, futhi kuyacaca ukuthi ababoni ngaleyo ndlela njengamaqembu aphikisayo. Sizahlala sisethembeni ukuthi mhlawumbe sizobona ukuthile okuzokwenziwa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho izibhekane labesifazana ezidalwe ikuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umkhankaso wobulembu be-internet othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe wasabalala umhlaba jikelele, abawubaselayo besithi umhlaba ungenele kudaba lweZimbabwe. Kodwa bakhona sebesithi ilizwe kumele lizibangule impehla esingenile kulokuyakhala komakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sicoce lesiphathamandla sebandlale MDC Alliance umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyajabulisa mpela ukuthi kuvuswe umsindo lowo njalo uzwakale phandle emazweni abanye abantu, ngoba right now ilizwe leZimbabwe hayi akulanto enhle ngihlala kancane, akula ongaphambi isandla mpela athi yena hayi mina ngibona ngani izinto ziright, ngingamangala ukuthi lowo muntu inhloko yakhe right or what. So but as people do this, umuntu uba neconcern ye leadership gap that is there in Zimbabwe. There are a lot of good people who could lead Zimbabwe after ZANU-PF. But currently, as the opposition is lying, which is my biggest concern, I lie, lay look, and my concern again becomes, bazo itonja lay revolution yabantu bayithathe bapractice a foot. Because opposition yethu ile ZANU-ism, that's why it's easy for them, for opportunism. Umgabe maye sethinta ethu sefuna ukuthi they just embrace him. They are not people of any form of serious values that can help us. Zimbabwe is to be careful ukuthi right now if iphuma kulomlilo kuze empeleni phela ingene entweni ezosusa abantu kulokho abakukho.
Mnumzana Chabangu, nanto udaba lina li ku opposition ethiwo ngumnumzana Ndlovu ukuthi ingane lo dubo uthini wena ngakho?
Okokuqala baba Ndlovu, okumele kunandelele ukuthi ilizwe lavele labulawa ngumgabe iminyaka engu-30, kodwa esikubona kathesi kazange sikubone ngesikhathi sikamgabe, ngoba umgabe waye uhambe walwela ilizwe engumuntu njengathi i-civilian. Xa umgabe ngo-2017 ngo-November sagcwala sonke sigijima sisithi aleluya umgabe sehambile, singazi ukuthi siyazidebhela igodi. I mean sasicabanga ukuthi umgabe ngoyomubi, kodwa umgabe wayekwanisile ukuthi agcine amasotha emabharakeni. Lamhlanje sesibuswa ngamasotha. Isotha kalilikwazi ukubusa kulela ukwenza ikubulala. Umnankagwa lamhlanje njengona limbone esesihlalweni kayisuyo obusayo, obusayo ngamasotha. Nakudala nakudala uRobert Mugabe, uJoshua Nkomo babehamba besiyacatha eMozambique, babehamba besiyacatha eSouth Africa, babehamba besiya-South Africa umkhonto wesizwawubuya uzocatha ngapha beliswa ngale apartheid.
Baba Ndlovu, umuntu wonke ungani uyavumelana ukuthi ye kumele amazwe angenele kudaba lweZimbabwe, kodwa ke siyabona amazwe amaningi afana nabo Malawi, oZambia labanye bayazilwela impilo zabo kunye la iSouth Africa awusozizwe isithi SADC ngenela, AU ngenela, kumbe elinye ilizwe ngenela. Kathi iZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuze ize icela uncedo phandle kwelizwe?
That's 1 second to correct uChabanga. UChabanga angazi ukuthi umuntu ongakanani, but uyangethusa manje ngitshela ukuthi amasocha have always been in the barracks. Mina ngikhulele eCholocho besihlala lamasocha ebulala obaba every day. So angikwazi ukuthi le nto ayisekuthi amasocha, and it's very disappointing actually ukuthi umuntu wesindebeleni akhuluma ngokuthi amasocha angikhona ephuma phandle manje. But then ke I think what's happening now in Zimbabwe, which is the story of Zimbabwe has become a thematic universal story. story. Everyone is watching. There is serious abuse. The interest dala kubulawa abantu yayingekho ku international community because it didn't concern them. And babengalazi relationship lomkhaya. So what's happening with the current government kamnangakwa ukuthi abalama good relationship namanye amazwe. That's why everyone else is coming now to say this has got to stop. And most of the people abathi is got to stop akungabi government. In South Africa, I know people have not gone deep. Ramaphosa appointed umuntu wayevele appointed ngombeki, which was a problem in the past. And the lady uBaleka Mbete is sister to the commit to the ambassador of South Africa and Zimbabwe. So you see what is just posturing. I'm really not very happy with that kind of thing. But ungenela bongabantu bangena bena my interest abo in something. So Zimbabwe has become that kind of thing which is attracting a lot of attention from other countries.
Yeah, Nomzana Thabangu ngamafitshane wena ungathini?
Ngingakuphendulela umbuzo. Ngike ngibuyele kuNdlovu. Ngithi hayi khangela Ndlovu. Amashota ayekhona kodwa kwakuthathi sempi. Impi isibuchazukaze ngabo 1980, 1984, 1980. Sasazayenza i-unit akhothi ngo-1987. 1987 owasokubona ishota lihamba-hamba liyilo lihamba limisa abantu emgwaqweni. Liyilo lihamba libulala abantu emgwaqweni. Kwenzakala before 1987. So we need to agree to correct the history. Ukuthi uJoshua Nkomo senze unit accord. Asizange siwabone amashota esiwabona ngendlela kathesi esiwabona ngawo abulala abantu. Coming back to your point eyokuthi indaba sithola sikhala. Siyakhala namhlanje ngenxa yokuthi zomhlaba ayesapota uRobert Gabriel Mugabe. Yani yezwa babekwazi ukuthi uRobert Gabriel Mugabe nguye onezithembiso zabo. Ezimbabwe babe nama investment lapha babe Joshua Nkomo kuleli lizwe abathane bamsupporte ngaleso sikhathi ukuthi bakhuluma ngathi ukuthi abasethanga esikhathi ombhukazwe. So namhlanje yikho umhlaba usukhangele iZimbabwe ku-spotlight nakuba umgabe kasekho.
Umnumzana Sengezo Thabangu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa indawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Kuyaxoxozela elizweni ngesikhathi abakubandla le-African National Congress lakwele South Africa besithi kabethuswa ngokwethulwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezithi kumele kungangeneli bantu kwezombangazwe kulelo lizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe kubandla le-ANC, ngomunye wabathi kabethuswa ngokwethulwe uMnumzana Patrick Chinamasa othi abantu abanjengaye kumele bethule zwi ngokwenzakala kweleZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi bazohlolisisa okwenzakala eZimbabwe bebabisana lebandla leZANU-PF lamanye kuzwekazi le-Afrika.
Thina siwu-African National Congress neZANU-PF zobe lokhu siqhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi. Njengoba ngisho nje thina siyama-organization amabili, asisiyo ama-organization nje ahamba endlebeni ewodwa. Futhi kunamanye amapati akhona la esadeni. Whether iMozambique, Angola, Namibia, sonke sihlangene kuyafuneka ukuthi ngasikhathi sokusikhulumisana ukuthi la sibona khona ukuthi akuhambi kahle sikhulumisa kanjani.
Kodwa unkosazana Cynthia Dube okubandla leMthokazi Republic Party uthi akulalutho oluzakwenziwa libandla le-ANC okuzaguqula ezombangazwe kulelo lizwe. Uthi sokwanele okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Sukunyezwa mina ngina 10 years namasotha ngabanjwa amabele okungelalutho. Ngasukunyezwa mina ngincane ngasuka ekhaya ngibalekela igrawundi ngayohamba kobulawayo ngenyawo ngisuke emzingwane. Ngithotshwa ngibanjwa amabele ngikuhlukunyezwa ngokocansi lokho kwenziwa. Ngiyakwazi lo kubuhlungu kimi. Namhlanje abantu bethu kuyabehlela sithule sihleli sicashile sithi izami yabulala kuyini ongahle kufa. Baphi abafowethu babulawa yizami? abanye basemajele sikhuluma namhlanje.
Lokhu kusekelwa uNkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe othi akulalutho oluzakhuquka kwele Zimbabwe kulandela ukuthunywa kukankosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mufumadi umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayihlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Ukuhlukunyezwa wabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Yonke indawo thina mina nginje bengise university, I can say kulomunye ulecture lengamreportayo kodwa ngazisola kakhulu ngoba indlela yakho nabande kakhulu. As long umuntu okuphambanisileyo kumbe okuhlukumezileyo kumbe okudlwenguleyo ekuzana PF awusoze wathola ijustice, awusoze vela kulanto ezayenzwa ngamapolisa ngoba lowo muntu uyaziwa. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa kodwa akulanto ungahamba uyo reporter bacina abanye bakhomitha le suicide bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla lezano PF uthi ibandla le-ANC lenza kahle ngakho ke abantu kumele bengakhali kakhulu.
I-ANC ngesilahle ngoba sihlupheke sonke lakudala lasasabasiza labo basiza. Kodwa into engiyenzeke ukuthi izosichayela umthetho ukuthi thina senze kanje kanje.
Uhulumende wakwele South Africa wake wangenela kwele Zimbabwe ebambisana lenhlanganiso ye-Southern African Development Community ngomnyaka ka-2008 wasekubunjwa uhulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lamacele e-MDC amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwukips Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30.